zvatiri kuita semusangano ndezvekuti vanhu vese vakaapplya kuti vange vachiita maMPs vakaapplya kuti vange vachiva nhengo dziri dzepr senate ichange isanganawo muno muHarare makandidati ose from all the 210 constituencies vanenge vari muno muHarare hurongwa hwenhu hwokuti tinge tichisangana nemakandidati edu tichivafundisa nokuvaonesa kuti nyaya dzokukwidzana haisiri hakusi kuri kurwisana asi kuti vanhu vanenge vachida kuti vaone kuti ndoupi munhu angakwanisa kutungamirira vanhu munzvimbo yaanenge ari saka naizvozvo tinenge tine workshop yokufundisa makandidati edu kuti kana anenge atadza kubudirira handiwo magumo vanhu vachienda vese nanenge akwanisa kubudirira pasarudzo dzatichaita kusvika musi wa12 May tinenge tapedza kusarudza makandidati edu nyika yose.
Saka urongwa hwanhasi huri kuitirwa kupi?
Urongwa hwanhasi tichahuitira paFit Sports Center munzvimbo yemuHarare.
Munotarisira kuti panouya vanhu vakawanda zvakadii vati varida kukwikwidza musarudzo idzi?
Tiri kutarisira vanhu vanosvika kuma500-600 vakaisa maCV avo vanhu vese vakakanda maCV avo semusangano takaona kuti vanhu vese hapana asingakodzeri vese vanokodzera vanomita criteria saka semusangano tatichiso aiwa vanhu vese vakakanda maCV avo chiuya imese tigari pasi sevana vanyamunhu sevana mhuri imwe chete tofundisana kuti pasarudzo dzokutsvaka achamiririra dzichange dzichifamba sei kuitira kuti vanhu vese vange vaine information pasaita munhu anenge achiti handizivisa zvichafambiswa sei.
Saka ndiani anenge achitungamira hurukuro idzi?
President vedu vachamisa vatanga varipo chairman vedu vemusangano baba vakomiti vachange varipo ndingangoti utungamiri hwese hwestanding committee hutange huripo.
Saka zvinotanga nguvai zvichipera nguvai?
Tichatanga mukoma blessing nenguva dzemangwanani dza10 AM kusvika masikati nenguva dza2 kuitira vanotodzokera kudzimba dzavo vafambe nguva iripo.
Apa pari kudaidzwa vemdct chete here kana kuti vese neve alliance?
Tiri kukoka ma-aspiring candidates edu emdct chete vealliance vane kwavo pavari kumira kwatakawirirana sealliance vamunoziva kuti sarudzo dziri kutevera idzi dziriko muno muna 2018 semusangano munhu wese ungava kansela ungava mp kusanganisira president vedu vese vanhu vari kumira vari under MDCT alliance saka vemamwe mapato vane maconstituents kana kuti nzvimbo dzatakabvumira kuti vachange vachimira avo vanenge vasipo zvavo nekuti taakuziva kuti avanomira kwakati havanomira kwakati vari kuuya mangwana maaspiring candidates vachange vachiuya vari veparty yeMDCT.
Ko, mukupera kwesvondo zvinhu zvakamira sei pamisangano yamuri kuita?
Tinotenda mukoma blessing nomubvunzo mabvunza. Kupera kwesvondo rino urongwa hwedu hwatinahwo hwokufamba tichienda kureseva yatinotiyo gogogoi pamukova kuenda nemusangano kumusha kumaruwa musi wemugovera tichange tiri paseke napurezidendi wevanhu baba Nelson Chamisa panonzi ipo paJonas Primary School musi wesvondo svondo rino chete tichange tiri kunonzi kumhondoro mubayira pagrowth point yekumhondoro mubayira wava musi wesvondoyo.